Seba to achis kumira. Tukona tizra reported delimitation. Zanvi yaka yendesa kwa mnanga kwa saka zuchireva kuti election yata. Tisha pinda msartona kuti truku saruza makandidates. Edu makandidates acha saruza nevanu. Noti isisu zataita makura apura uti makandidates tayo yendesa kwa primary election. Ma communities ndio acha saruza vanu. Saka neseba to tukuda kumanya. Nurunga usarudza makandidates ipapo tichita zvemakandidates rikumhanya neurunga wevoter registration kuona kuti vanhu vese vanekodzero rokuregister kuvota vanosumuka vachinonyoresa kuvota tozoona zve kuti sebattles pazuva reelection handi munoziva kuti maelections achaitwa between July and August korerino tuda kuona kuti vanhu vese vanenge varegister vachasumuka nohwandu hwavo kunovota nomusi wokuvota kuti vaone kuti kune change chaitika munyika ipapo sebato and particularly isisu seelections department tuda kuona kuti voti revanhu richadefendewa hapana kubirwa kwemavhoti kuchaita saka ndio urongwa hwatiri kuita sebato and seelections department kuona kuti zvemaprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka
tinoona kuti pari zvino nyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga mungati chii kwavari
isisu tiri kuti vanhu vezimbabwe kusiri kufa ndekupi apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga vana vedu vari kugara muzimba havasi kukwanisa kuenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees vana vedu vari kufa nemunyenya yemadrugs saka isisu tikati tiri kutya sana mai apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.